vagari vanoshikasana vanonzi vakatopuwa matsamba ekuti vabude mudzimba dzekanzuru idzi. Mumwe mugari akabudiswa mumba yekanzuru nezuro chitatu vaVictor Matoni vati matambudziko avo akatanga pakatanga kanzuru kubhadharisa vagari nemadhora ekuAmerica. VaMajoni vati kanzuro yakangoisa mari isina kukurukura nevagari uye vati mari iyi yakavawandira zvakanyanya.
Asimaonero andozviita inini zvinhu zvavari kuita kanzuro zvokurwadza kuti nguva yechando inoyo vari kuburitsa vanhu uyezve havana kuti panguva zvekuti kana kuti uyaititaurirani kana kuti itai payment plan. Vakangouya chete nemapepa avo nemasamons avo vakutosvika padhoo pangu kuti budai. Vakabudisa zvinhu zvese izvi, vakabudisa usiku mapati 4 ndopavakatanga ndokunge vakazopedza kuma5. Yabhiri makurira rakaita nderekuti iyo kanzuro mabhadharira ataita kudhara ari mazimudhora vakazongochinja karendi yavo wega vachibva vangoti takutoti imba idzi $110. Saka imari yaikuti yanga yakutinetsa kuti titange kuiwanata.
Mumwe mugari vaJoseph Milanda vane chikwereti kukanzuro chezviuru zvitatu nemadhora matatu. Vati vari kutadza kubhadhara mari inodiwa nekanzuru sezvo vari kushaya mabasa. VaMilanda vati vari kushuvira kuti kanzuro ideredze mari yedzimba idzi kuitira kuti vakwanise kubhadhara mari idzi.
Vanoswa vatoonesera tesetesetune mhuri idzi vana vadiki mari dzacho dzavari kuda hatidzikwanisi kudzibhadhara hozi ngechidzimba iyo ine chikwere che3000 something kuti irabhadharwa imba ye3000 ofu ichi 3000 acho inenge ichidzikata kuti unobhadhara nonzi kuti chida kesh kana ndikaenda payment plan nonzi bhadhara half down teiwana kuti mabasa hatina kushanda hatikushanda sazvinhu zvekuti zvitotirwadza tese. Asi nyairwadza munhu wane kurwadza munhu wese nekuti sokwava ne 3 blocks dzakapiwa matsamba emaeviction. Saka tikati tirikukumbira kukanzo ndezvekuti dai vakatibatsira vakatinzwisisawo kuti wambopawo vanhu mukana ofishi marinzi anyana ari kutodhura zvakawadzikise marinzi anyana zvinoita hatikwanisi kubhadhira marinzi vati mari dzacho dzauda dzakawandisa.
Mumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita asi akapiwawo tsamba yekubuda mumba audza Studio 7 kuti nhasi havana kuendesa vana kuzvikoro nepamusana pedambudziko ravakatarisana naro.
Zvakatooma nekuti sezvi vana totadzaenda kuchikoro tichiya kuti vakaenda kuchikoro tikavakaona tadzingwa vanoshaya kuti vana mai vedu vaenda kupi. Saka zvinhu zvakaoma ike zvino kuri kunaya tine vana vacheche vakatovatambomu saka ukabudisa kupanze nguva yakadai sei zvinhu zvakaoma stereki tinoshuvira kuti kanzuro itideredzere maredzi upenyu vacho hwakaoma mari yacho hazitongobatika asi vakatsvagawo kuti poo rendi iri nani unongofaita unongotengesa musika nechikatasa zve100 something haibatiki.
Pamusangano wakaitwa nenhengo dzeHarare Residence Trust nekanzuru munguva shoma yapfuura mumwe mukuru wemukanzuru vaSaul Marongwe vakati vagari vazhinji vari kugara mudzimba dzekanzuro havasi kubhadhara mitero kubva zvakanzurwa zvikwereti nehurumende panguva yegadziriro yesarudzo dza2018. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vati chokwadi kuti kanzuro iri kubudisa vagari vane zvikwereti. VaChideme vati vagari vanosvikazana vari kuzorasikirwa nepekugara sezvo vanga vasiri kubhadhara mari kukanzuru. Ndakamirira Studio 7 kuGlenora B ndini Patricia Mudadigwa.